Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wesvondo ndira 31/2021. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vanhu gumi nevashanu vofa nechirwere cheCOVID-19 nezuro, asi uwandu hwevanhu vari kufa nechirwere ichi horamba huchidzikira. Mafashamu emvura opa kuti vamwe varasikirwe neupenyu, ukuwo zvivakwa zvakawanda zvichiparadzwa. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiva kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Hazvo bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti kwakafa vanhu gumi nevashanu nechirwere cheCOVID-19, uwandu hwevanhu vari kufa nechirwere ichi munyika hunenge hwave kuderera zvishoma nezvishoma. Mumazuva manomwe adarika kwakafa vanhu mazana maviri negumi nepfumbamwe, kana kuti 219, mushure mekunge svondo rapera. Mumazuva manomwe zvekare kwainge kwafa vanhu mazana maviri nemakumi mapfumbamwe nemumwe chete, kana kuti 291. Vanhu vafa nechirwere ichi kubva zvichitanga kupararira vave chiuru chimwe chete chine zana nemakumi mapfumbamwe nevatatu, kana kuti 1193. Nezuro vanhu mazana matatu nemakumi maviri nemumwe chete, kana kuti 321, vakabatwa nechirwere ichi uye vose vakachitapurirwa munyika. Asi uwandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere ichi huri kuramba huchidzikawo. Mukati memazuva manomwe adarika, vanhu zviuru zviviri nemazana maviri ane makumi matanhatu nevatanhatu, kana kuti 2266, vakabatwa nechirwere ichi munyika. Asi panguva imwe chete yesvondo rapera, vanhu zviuru zvina nezana nemakumi maviri nevaviri, kana kuti 4122, vainge vabatwa nechirwere ichi. Vanhu vabatwa nechirwere ichi kubva zvachatanga kupararira vave zviuru makumi matatu nematatu zvine mazana maviri nemakumi manomwe nevatatu, kana kuti 33273. Vanhu vapora kubva kuchirwere ichi kusvika pari zvino vave zviuru makumi maviri nemashanu zvine mazana matatu nemakumi matanhatu nemumwe, kana kuti 25361. Izvi zvinotevera kupora kwevamwe vanhu mazana mana nemakumi masere nevapfumbamwe, kana kuti 489 nezuro. Vanhu vachiri kurwara pari zvino vanosvika zviuru zviitanhatu nemazana manomwe ane gumi nepfumbamwe, kana kuti 6719. Pavanhu vari kurwara ava, zana nevasere kana kuti 108 vari muchipatara. Vari kurwara zviri pakati nepakati vari muchipatara igumi nevatanhatu, asi vari panjodzi huru kana kuti vari muintensive care unit vashanu. Zvipatara zvepari renyatwa neUBH zvinonzi hazvina kuzivisa nezveuwandu hwevarwere hwazvo nezuro. Ko, nyaya yekuti vanhu vagare mudzimba inobatsira here? Mukuzeya nyaya iyi tabata vaimbova gurukota rezveutano Dr. Henry Madzorera.
Nyaya yelockdown yekuti vanhu vagare mudzimba inobetsera hwaro hwematanho atinotorwa kutirisa necovid-19. Asi ukangochera foundation yemba ukasavaka imba yacho hapana zvawaita. Saka hwarohu pane zvimwe zvofanira kuvakwa pamusoro pehwarohu kuti izvo lockdown ishande. Zvimwe zvinofanira kuitwa nehurumende zvakafanana nezvatoti masocial safety nets zviya izvi. Zvokumeka shuwa kuti vanhu vese vanga vachirarama on a day to day basis vachidya hand to mouth vachengetedzwa.
Ko, chii chinoitika vanhu vakasakwanisa kuwana rubatsiro kubva kuhurumende vachinzi vagare mudzimba?
Vakasachengetedzwa mtema wenyu wekuti vanhu vagare mudzimba haushandi nokuti vanongobuda vachinodini vachinosunza kunze uko kuti vawane chokudya zuva nezuva. Saka pane zvimwe zvakawanda zvinofanira kuitwa zvakafanana nekutesta, kutesta nokuisolata. Ndo building yacho yatee tichibhilda iyoyo pamusoro pehwaro hwakakoshawo hwelockdown. Hatisi kutesta, hatisi kuisolata vanhu, hatisi kutomboziva kuti chirwere chapambira sei. Asi kana tichitarisa matests akaitwa patimu iyaya, timu yebhora yanga ine vanhu, ndofunga vaive 22, 9 of them vakaita positive. That is about 45% yevanhu.
Ehe, izvo zvinorevei tichitarisa icho chikwata ichochi chamuri kuti chakabatwa nechirwere ichi chema Warriors chaida kuenda kuCameroon kumakwikwi eChan. Tichitarisa uwandu hwevatambi vakabatwa nechirwere ichi pane ivo vakavhenekwa.
Kana prevalence yechirwere muno muZimbabwe iri 45%, tiri padambudziko guru. Nokuti vanhu vaya vaya vebhora vaya vanobva munharaunda munogara vanhu, vanogara nevanhu. Saka figa iyoyo inogona kumirira zviri kuitika muvanhu. Saka lockdown iri yega pasina testing and isolation kuwesta nguva. So ndiri kuti summary, zvakakosha kuti tive nelockdown, asi ngativakei pamusoro pelockdown iyoyo kuti izvo zvishande zvatoda kuita.
Muungati zvipatara zvemunyika zvakagadzirira here matunhu ose kuti zvitore varwere veCOVID-19?
Mibhedha yekuadmita vanhu vanechirwere cheCOVID-19 yakashota. Kwese kwaungaende kuHarare, kuBuruwayo, kupi yakashota. But pane dzimwe nzvimbo dzakawanda maguta mazhinji asina zvachose mibhedha yekuadmita vanhu vane COVID. Saka unoona vanhu kana vaakunida admission vanotoenda kune vamaguta. Zviri zvinhu zvisina kunaka. Takaita 10 months dzokugadzirira chirwere ichi. Tofanira kunge tiri redi kuadmita vanhu muguta rimwe nerimwe. Even kumavillage tofanira kunge tine zvipatara zvokuadmita vanhu vane COVID-19. Chechipiri chinonzwisa sisini ndechekuti chero vanhu vasina COVID-19 zvaakunetsa kuadmitwa kwavo.
Muungatsanangura here kuti zvinenge zvichifamba sei apa?
Unonzi warwara pakati peusiku uenda kuchipatara, wonzi tiri kuda COVID certificate yekuti hauna COVID. Unoiwana kupi malaboratori akavhara usiku? Hurumende inofanira kunge yakaisa matest kits muzvipatara mese zvokuti murwere achingosvika achiri kugedhe otestiwa. Kana akaonekwa ari positive oitwa redirect kuchipatara cheCOVID. Kana ari negative oadmitwa. Ipapo pane bottleneck inotyisa. Vanhu vazhinji vari kufa nezvirwere zvinorapika zvakaita seshuga nezvimwe nemhaka yekuti vanenge vashaiwa mukana wekuadmitwa muchipatara chavo nemhaka yekuti vanenge vasina kutestwa COVID. Ndo pane dambudziko.
Vaimbova gurukota rezveutano munguva yehurumende yemubatanidzwa vari nhengo yemDC Alliance, Dr. Henry Madzorera, vari parunare kukwekwe. Zvichakadaro, mashoko atumirwa Studio 7 neAfrican Union achibva kuAfrica Centers for Disease Control and Prevention anoratidza kuti vanhu vanodarika mamiriyoni matatu nezviuru mazana mashanu kana kuti 3.5 million vabatwa nechirwere cheCOVID-19 muAfrica. Vanhu vafa vasvika zviuru makumi masere nemasere zvine mazana mapfumbamwe nemakumi mapfumbamwe nevatatu kana kuti 88,993. Vapora muAfrica vadarika mamiriyoni matatu kana kuti 3 million. South Africa ndiyo ine vanhu vakawandisa vabatwa nekufa nechirwere ichi muAfrica. Dunhu reSadak ndirozve rine vanhu vakawandisa vabatwa nechirwere ichi vadarika miriyoni imwe chete nezviuru mazana manomwe kana kuti 1.7 million. North Africa ine vanhu vabatwa nechirwere ichi vadarika miriyoni imwe chete. Uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere checoronavirus pasi rose hwadarikawo zana remamiriyoni kana kuti 100 million. Johns Hopkins University muAmerica iri kuongorora kupararira kwechirwere ichi pasi rose inoti muAmerica ndimo mune vanhu vakawandisa vabatwa nekufa nechirwere ichi. Vafa muAmerica vanodarika zviuru mazana mana zvine makumi matatu nepfumbamwe kana kuti 439,000. Vabatwa nechirwere ichi vachidarika mamiriyoni makumi maviri nematanhatu kana kuti 26 million. Pasi rose vanhu vafa nechirwere ichi vanodarika mamiriyoni maviri nezviuru mazana maviri kana kuti 2.2 million. Asi vapora pasi rose vachidarika mamiriyoni makumi mashanu nemanomwe kana kuti 57 million. azvina kumira zvakanaka kumatunhu akaita seManicaland, Harare, Matabeleland North neSouth neMidlands sezvo vanhu vave kurasikirwa neupenyu uye zvivakwa zvichiputswa zvichikonzerwa nemafashamu emvura. Mumwe murume akafa mumugwagwa wechimanimani Skyline nezuro mushure mekunge motokari yake yawira mugoronga raive pakati pemugwagwa rakakonzerwa nemafashamu emvura. Vamwe vanhu vaviri vakaeredzwawo nemvura muna Umzingwani River pedyo neBait Bridge uye kuMidlands dzimba nezvikoro zvakaparadzwawo nemvura iyi. Kuchitungwiza, dzimwe dzimba dzakaparadzwawo nemafashamu emvura nechishanu uye gurukota rezvematunhu vaJulai Moyo vakaudza vatori venhau nezuro kuti vanhu vane dzimba dzakavakirwa mumatoro nedziri pedyo nenzizi vachatamiswa. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Tabata mukuru uri musangano revagari vekuchitungwiza kana kuti Chitrest vaMavelas Kumalo.
Tingati muchitungwiza zvedi. Zvinhu hazvina kunge zvakamira zvakanaka apo kwakanaya mvura zhinji yatingati muchishona mvura mpengo. Sekutaurwa kwezvezvakaitwa kuti kuchazenge kuchiva nechimvura mpengo icho chakasimuka chichibva nekunyika yeMozambique kuIndian Ocean. Mvura yakanaya, dzimba zhinji dzikapindwa nemvura dzikanyura dzimwe dzacho.
Mungati ndedzipi nzvimbo muchitungwiza dzakanyanyo sangana nedambudziko iri?
Tingati nzvimbo dzakanyanya kukanganisika nemvura iyi dzinosanganisira Manyame Park kuSt Mary's, dzinosanganisira Zengeza 4 zvikuru sei panonzi paGomba, dzinosanganisira zvakare kuUnity M, Unity N neUnity A. Ndo nzvimbo dzakanyanya nyanya kukanganisika idzodzo. Izvi zvinotidzorera munyaya yatinogara tichitaura, nyaya yekuti vanoplana maguta nevanovaka dzimba dzavo havafaniri kuvaka munzvimbo dziya dzakaita madoro, dzatingati pachirungu mawetlands, dzakaita mapani dzinokurumidza kujenga nekuzara mvura.
Zviwo zvimwe zvamurikurudzira kuti kanzuro iite kuti vanhu vasawirwe nedambudziko iri zvakare mune ramangwana?
Maauthorities edu, vatungamiri veguta, makanzuro edu inofanirwawo kuonawo nyaya yedrainage system. Tingati ndorimwe dambudziko ratinaro guru rekuti madreni edu, tine nzvimbo dzimwe dzakangovakwa dzine dzimba asi dzisina madreni akanyatsomira zvakanaka, akagadzirwa zvakanaka kuti arase mvura. Saka nguva zhinji tinozoona mvura ichiyeredza migwagwa, ichiyeredzawo mangowo maproperties evanhu nenyaya yekuti inenge isina pekufamba napo pakagadzirwa pekuti inofamba ichienda ichinorasirwa kwainenge ichifanirwa kuraswa. Saka tingati ndo zvakonzera kuti dambudziko rinyanyomira zvakadai. Zvakarewo tine dzimwe dzimba dzakavakwa munzvimbo dzisingakodzeri.
Muunga pamuenzaniso here ipapo?
Dzimwe dzaivakwawo dzichivharawo madreni, dzimwe dzaivakwawo dzichivharawo nzizi, zvichidaro zvichidaro. Saka ndozvakonzeresa kuti dambudziko iri risvike pakuwanda sekutaura kwataita kuti raive rakakura zvikurusa.
Mukuru werimwe sangano revagari vekuchitungwiza vaMavelas Kumalo vari parunare kuchitungwiza. Nengo dzedare reparamende reHouse of Representatives muAmerica dzinosvika makumi matatu dzanyora tsamba yenyunyuto kumutauriri wedare iri amai Nancy Pelosi vebato remaDemocrats dzichiti dziri kuramba dzichityisidzirwa zvakanyanya panhare mbozha nevanofungidzirwa kuti vanopfurikidza mwero vachipikisa hurumende nebato ravo. Mapurisa anochengetedza dare reparamende reCapitol Hill anoti achaperekedza kuzvitima nekunhandare dzendege nhengo dzedare dzinenge dzichityira upenyu hwadzo. Vamwe vari kutyisidzirwa vanosanganisirawo muzvare Alexandria Ocasio-Cortez vekuNew York. Mumwe murume wekuTexas akatosungwa mushure mekunyora padandemutande reTwitter kuti muzvare Cortez vanofanira kuurayiwa. Nengo dzedare iri dzave kusungirwawo kuti dzisapinde nepfuti mudare sezvaitika kare. Dzimwe nengo dzedare reSenate dzakaita sava Ted Cruz vekuTexas avo vairambawo kutambira zvakabuda musarudzo vachitsigira vaive mutungamiri wenyika vaDonald Trump dziri kushorwawo zvakanyanya nedzimwe nengo dzichinzi ndidzo dziri kupesvedzera mhirizhonga. Mapurisa anochengetedza dare iri anoti anoda kuti paiswe mudhuri kutenderedza dare iri kudzivirira vatsigiri vavaTrump kana vamwe vanopfurikidza mwero kuti vasapinde pamuzinda uyu zvavakaita musi wa6 ndira vachikonzera mhirizhonga nekufa kwevamwe vanhu vashanu kusanganisirawo mumwe mupurisa. Mhirizhonga iyi yakapa kuti dare rehouse of representatives rivhote kuti vaTrump vabatwe nemhosva yekutyora bumbiro remutemo mukukurudzira kwavanonzi vakaita mhirizhonga. Nengo dzedanda nedzimwe gumi dzemaRepublicans dzakavhota kuti vaTrump vabatwe nemhosva uye nyaya iyi yave mudare repamusoro reSenate. Mumwe akavhota achitsigira kuti vaTrump vabatwe nemhosva kunyange vari vebato rimwe chete remaRepublicans amai Liz Cheney vekuWyoming vave kunzi nenhengo dzebato ravo vasiye chigaro chavo sezvo vachinzi havasisina chivimbo chevanhu. Uye nyaya iyi iri kutarisirwawo kuzeyiwa nebato remaRepublicans svondo rino. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vemabhizimisi ari kumatunhu anotaura rurimi rwechirungu muCameroon varamba kutambira kurudziro yevakapandukira hurumende yekuti vavhare mabhizimisi avo senzira yekuratidza kusafarira nhumwa yaPope Francis Cardinal Pietro Parolin avo vari kushanya kunyika iyi nechinangwa chekukurudzira runyararo pakati pehurumende nevakaipandukira. Vakapandukira hurumende vari kumatunhu anotaura chirungu vanoti havasi kufara kuti kereke yeRoma haisi kubuda pachena ichishora kwavanoti kutyorwa kwekodzero dzevanopikisa zvikuru nevari kumatunhu anotaura French. Vanotaura chirungu vanoti vari kuda kuti nyika iyi patsanurwe nepakati uye hondo iyi yakatanga muna 2017. Mukupeta zvaitika kune dzimwe nyika, vanoona nezveutano muIsrael vanoti nhomba yeCovid-19 yakagadzirwa nekambani yePfizer iri kushanda zvakanaka zvekusvika pazvikamu makumi mapfumbamwe nemaviri kubva muzana kana kuti 92%. Kambani yePfizer inotiwo iri kufarawo zvakanyanya sezvo nhomba iyi iri kuratidza kushandawo zvakanaka kuBritain. VeMaccabi Health Fund vanoti pavanhu zviuru zana nevakumi matanhatu nevatatu kana kuti 163,000 vemuIsrael vakabayiwa nhomba iyi, vanhu makumi matatu nemumwe chete chete ndivo vakazobatwa nechirwere cheCovid-19. Iko zvino tochienda kuna Mike Hove achitipa chirongwa chinotarisa zviri kuitwa nevechidiki kana kuti Youth Forum.
Kwazwai, muri yeZimbabwe ndinomukamuchira muchirongwa chedu chevechidiki chandinokupakurirai svondo rega rega. Ini ndini Mike Hove. Nhasi muchirongwa tine hurukuro naLeopold Munende, mutauriri wesangano reYoung Journalists Association kana kuti YOJA. Tiri kuzaya nyaya yekuti vatapi venhau vari kushanda zvakanaka here pasi pechirongwa chelevel 4 COVID-19 lockdown. Vamunende ndinomugamuchira muchirongwa.
Tikuona zvekuitika munyika, nhambe yevanhu vari kubatwa nechirwere cheCovid-19 iri kuenderera mberi ichikwira mazuva ose. Imi sevatapi venhau muri kuzvionawo sei zviri kuitika munyika yeZimbabwe?
Ndikutofunga kuti manhamba yamashoo ndikutofungira kuti dai hurumende yanga ichitesta sekutesta kwatirikufungira kuti inofanira kutesta, manhamba asi yanga akadarika paari.
Tichitarisa basa ramunoita sevatapi venhau, panoitwa mameeting nemapress conferences aya akasiyana-siyana, munenge makazara mese muchitsvaga nhau, pane zvamuri kuita here kuzvidzivirira kuona kuti musabatwe nechirwere cheCovid?
Zvinozama asi zvinonetsa. Zvinonetsa nenyaya yerwa. Inini ndiri mutapo wenhau, MEA reporter, and chairman, president vari kutaura ma6 kufana kwauri. Chinozonetsa ndechekuti hapana anoda kubvuma kutora dama rapresident, uye president vakatarirawo. Wese anoda kutora face ya president. And especially for a first year president, inenge iri piki. Saka zvinozoitika kuti majournalist ese anozoyawo ungana chi ipapo. Hapana waunokwanisa kudzingana yato wawadzinga wakumudzingana nebasa racho. Nyata anosvika kuzonzi tione chamwari mapicture avatora, mavideo avatora. Kuonekwa munhu anga achitora dama rapresident. Zvinozoitama zvinozvinodzivisa basa. Because my face mask takapfeka handisika kunyepera. My face mask takapfeka, my hand sanitizer tinenge tinawo. Asi chinongozoitika ndeichocho chekuti panguva yesocial distancing panonetsa kuti tiite social distancing. Zvatingatongoita, madii kumbotaura nemaminista, madii kumbotaura chero nemutungamiriri wenyika, aita sei ambomira kudana vatsvapi venhau, vashandisa technology. Izvo zvotikutaura kudai so. You are all the way in America, I'm in Africa, but you are using technology. Tushandisa technology. Ita sei, tuita discussion. Vakuru vedu venyika, maminista, president, vice president, vashandisewo izvozvo. Tinongo joinawo ka sekujoina kwatangoitawo pano mubvunzo yedu tongoisawo seane apa kwoita munhu anenge achita se achingobvunza tichingobvunzawo zvichitofamba tareduce hazvana social distancing inakuta fact kana nditori ndega kudai so face mask ndenge chizova ndiri ndega muna munhu saka ndotoziva kuti already I'm taken care of, I'm safe, I'm in a safe space.
And yapi matambudziko amungati ruzhinji rwevanhu vari kusangana nawo pasi pechirongwa chelockdown
chekutanga izhara ivo vanhu vevari kuti zviri nani tiurawe necovid pane kuurawa nenzara. Inyato vanhu vari kuti tine vana mudzimba, vana varoda chikafu. Hurumende yati vharira mudzimba, yati tisu tisaenda kumabasa, tisaenda kune mamwe madhorobha kunomushanda kana kunotsvaga, tisatengesa mumastreet umu, handiti asi chikafu tochiwanei. Zvimwe zvese izvi zvavanozochema nazvo zvekuti maPPE zviri sekondari. Inyato kwavari zvinhu izvi kaizvi havatozvikwanisi kuti havatozviafodhi, hazviko pabhajeti yavo zvinhu. Hazvitokwani pabhajeti yavo. Mari yavanenge vanayo haitokwani kuti vakwanise kuti vaise hand sanitizer kana kuti face mask yemhuri yevanhu 6. Yeti maface mask mamwe ayaya anenge achida kupfekwa only for a few hours. Saka vazosakwa bhajeti. Zimbabwe hasati tasvika ipapo. Tiri nyika ine ikonomi ichiri yakafa inoda kugadziriswa. Ine vanhu vari more than 90% vasiri kuenda kumabasa. Saka hatingakwanisi kuita sei kuti tiexpecte kuti mhuri iise pabhajeti zvinhu zvakadaro. Zviri sekondari kwavari zvavatombozvifunge izvi. Kana vakapiwa wavo pamwe nemaNGO vanenge vanayo hand sanitizer mumba. Asi dzimwe nguva kakawanda kachina vanenge vasina. Mvura chaiyo chaiyo. Mudzimba umu lockdown yekutanga pane vakaenda kumataredzi mhosva vachinondoda kuti hurumende imeke shuwa kuti kumba kune magetsi, kune mvura palockdown. Wai nenyaya yati kune nzvimbo dziri kunana Budiriro kuchitungwiza, kunana Bulawayo kuCountry Park dzagara dzisina mvura pumachepu ichibuda pumachepu kubva 2005.
Aiwa, mhuri yeZimbabwe, regai titore mukana uyu mukutenda vaLeopold Munende nekupinda muchirongwa mutauriri wesangano reYoung Journalists Association. Nemika vateereri, aiwa, tinokutendai zvikurusa nekupinda muchirongwa. Nguva ndiyo yadyanana, tosangana zvekare pano pane vhenyuro yeStudio 7 nemusechipiri 8-9 PM mhuri yeZimbabwe pachirongwa cheLive Talk The Connection. Mwine ni Maikove anokoneka ine mfaro ndini wenyu Maikove muri weZimbabwe. Tosangana nemusechipiri. Bye bye.
Tinotenda zvikuru Mike. Iko zvino tochienda kuna Tanonoka Wande achitipa chirongwa chinotarisa nhau dzezvitendero kana kuti religious forum.
Jesu simba rangu, muri simba rangu, muri simba rangu.
Maneru akanaka vatereri, nditanonoka Wande zvekare ndichikuchingamidzai muchirongwa chedu chezvechitendero. Sekukuimbisai kwandakaita zvondirapera apo takanzwa manzwi akabva kuumwe wevakuru vechitendero cheIslam muZimbabwe. Nhasi tinonzwavo minduro inobva kumufundisi wechikristu wamunoziva zvikuru, mufundisi David Simango. Mubvunzo uripo, sei vakristu vachiita sekuti ndivo vanonyanya kunzwikwa naMwari kudarika maMoslem?
Tinotenda nomubvunzo uyu. Chokutanga tingada kuziva isusu kuti makristu vanhu vanonyanya kufara nokupembera mukunamata kwavo, nokuti mambo wavo Jesu Kristu wakataura pana John chapter 14 paverse 6 achiti ndini nzira nezvokwadi neupenyu, hakuna munhu ungauya kuna Baba asino kwandiri. Saka muchiona kuti muchikristu vanoimba nziyo dzokupembera dzokumuka kuvakafa kuti Jesu mupenyu, nokuti mambo wavo ndiyo nzira inovaendesa kuna Baba. Saka vanaro gwinyiso rokuti vanoenda kuna Mwari.
Izvi zvinosiyana sei nezvimwe zvitendero zvakaita seIslam.
Chati siyane vanhu vechiMuslim nevezvimwe zvinamato zvakasiyana siyana. Vanhu vasina nziyo dzinopembera mukati mavo nokuti vanhu vari pakutsvangadzira. Vakafanana nomunhu anofamba murima achitsvaka nzira yaangaona kuti ndingasvika sei kwandinoenda nokuda kwokutiko vanhu vari kutotsvaka kuti tingaenda sei kuna Mwari.
Sei muchiti vari kutsvaka kuti vangaenda sei kuna Mwari?
Nokuti vakavamba zvinamato zvacho izvozvo havana kumbofa vakataura kuti ndivo nzira, nokuti chokwadi hadzisi nzira ba, nzira ndiye Jesu Kristu chete. Saka ndiwo mutsao muchiona kuti zvimwe zvinamato zvine kusuwa mukati pakuti zvifare.
Muteereri anobvunzawo kuti sei nyika dzine vechirudzi chearab uye vari vechitendero cheislam dzakapiwa upfumi kupfuura nyika dzine vanhu vechitendero chechikristu?
Apa usi kuonawo here kuti inyika dzauri kutaura idzi? Tomboti isusu vamwe tinobva kuchipingi kune madhumbe. Mwari wakaisa madhumbe ikoko, akaisa zvose. Asi ukaenda kunonzi kuhwange kune marasha. Saka haungapi vanhu mhosva kuti sei kwenyu kusina marasha, sei kwenyu kusina madhumbe? Chinoitika nechekuti Mwari wakaisa upfumi hwakasiyana siyana kunyika dzakasiyana siyana, kuvanhu vakasiyana siyana, kuti pakati pavo pave netrade, kuwirirana, kutengeserana. Nyika dzamaMoslem dzine mafuta asi hadzina wheat. Isu hatina mafuta asi tine wheat. Saka tinovatengesera wheat, ivo votitengesera mafuta, towirirana sevanhu vakasikwa nemufananidzo waMwari. Panodikanwa kuti pave nekugovana kwokwanaka kweupfumi hwakaiswa pasi pano naMwari.
Muteereri anoda kuzivawo kuti sei vechikristu varivo vanonyanya kupara mhosva dzeuori kupfuura vechiMoslem.
Ichokwadi ichocho kuti corruption iriko, asi hakusi kureva kuti kumaMoslem hakuna corruption. Chaikutonga pano mutemo. KumaMoslem, nyika dzemaMoslem, kune mutemo wakasimba kuti kana munhu akaonekwa aita corruption kana kuti akaba, vanogura ruoko rwake. Saka muMoslem manje haangadi kana kuita corruption nokuti anotya kugurwa ruoko rwake ipapo. Kunyika dzechikristu, munhu akaba akaita corruption vanomusunga. Saka munhu wechikristuwo anotya kuba kuti asasungwa. WechiMoslem anotya kuba kuti asagurwa ruoko. Saka vese vari vaviri vanhu vakangofanana vatadzi, asi vari kurarama munyika dzine mitemo yakasiyana.
Ipaivo vateereri, chidzidziso chabuda mumibvunzo iyi
kuti munhu ari munyika yechikristu hazvisi kureva kuti iko watova muKristu, nokuti iwe haungatovapinda mudanga remombe wototi ndatova mombe. Kuva munyika yechikristu kutaura kutoti munotendera vanhu kuti vaberekwe patsva, vaparidzirwe shoko raMwari, vagogamuchira Jesu muponesi. Zvinhu zvose zvava zvitsva. Ndo mutsau uripo pakati pechikristu nechiMoslem.
Tinotenda fundisi David Simango. Ndipo panoperera chirongwa chedu chezvechitendero chanhasi. Kana muine mibvunzo kana zvamungade kugovana nevamwe vateereri vezvechitendero, tumirai mazwi enyu panhamba dzinoti +1 301 919 8140. Ini ndini Tanonoka Wande ndichiti tisangane zvakare svondo rinouya muchirongwa chedu chezvechitendero.
Tinotenda zvikuru Tanonoka Wande, uye tinodawo kupa kutenda kuchikwata cheChrist Like Choir chine kambo Jesu isimba rangu katinoshandisa muchirongwa chino. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro inawo zvakare. Vanhu gumi nevashanu vofa nechirwere cheCovid-19 nezuro, apo uwandu hwevari kubatwa nekufa nechirwere ichi hwoderera zvishoma. Mafashamu emvura opa kuti vamwe vanhu varasikirwe neupenyu uye zvivakwa zvichiparadzwa. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri. Ndokusiyai mina Gibbs Dube munaudze isiNdebele.
soku isikati.